Mutauriri wemadzimambo edzinzara vamugabe mambo Katiza Gombo vanonzi Gibson Jenami vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwavamugabe sezvo hurumende ichitungamirirwa navaEmerson Mnangagwa yave pamberi pazvose zvichaitwa.
Isusu hatiite tisina HBO mabvisa zvakataura what we are doing to be the president abasinachimwe chamuchaka saka isusu takaisa he kumberi shamwari munhu wako waifamba naye futo tofamba uone zvatingaita tapedza
ndeveukama vachitambira zvarongwa naichi
isusu ndisu takamirira veukama handii ndizvo ndisuri kukuudzai chokwadi nhasi chamunofanira kuburisa mumapepa tino vanhu ava vari kungoita zvinongoitawo mahiro ese hapana chitsvaka.
Mambo Katiza Gombo vati vamunangagwa ndivo vachatungamira zvose sezvo vamunangagwa navamugabe vakapedza nguva yakareba munyaya dzezvematongerwo enyika vari pamwe chete.
Hozi munhu yanga ari kupolitics
handi muri kuona 3/4 dzemunhu wedu izvozvo unga ari kupolitics wekandiisaka
politics ndo iri kuita zvinhu zvese.
Asi hurongwa hwevakuru uhwu hauna kufadza vamwe vemhuri vanosanganisira tete vavamugabe ambuya Josephine Jarija vati havasi kufara nehurongwa uhwu.
Iwa dai vauya kuno kumusha kuna baba kuna mai vavo vanodai chinhu hiro dzichicha vachainga imbo muchi nenda namunangagwa aiwa ngaauye kuno kumusha ndoda kutaurirwe kumusha kwedesu kuna pana mai vakapa hakuzi mumbori kure kana kakunetsoka izvezvi ndikunopedze kuti apo notopasika pana amai ake naana Bridgeta varipo vana inosendi varipo hiro dzacho ndeyanga idzomupinza denga mwari ega ndiani mupinza denga akamupa chipo chaakanga akatakura kudai chinodai.
Ambuya Jarija vati kunyange vakamanikidzwa kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba vachaita chivanhu chavo kuti vavavige pedyo naamai vavo.
Tinongo zvacho zvezviri chichaitawo kana zvapera asi tinoza zvacho zvezviri chedu tichatorawo ivhu tomuisawo kuno tozoshona yedu zvekuti shungu dzake dziri kuti mumakumbo maamai vacho nokuti amai vacho takavaviga roora wangu.
Imwe hama yavamugabe amai Vivian Matibiri vatiwo vamugabe vanofanirwa kuvigwa kumusha kwavo kwete kuhiroseka muHarare.
Isusu taida kutoti avigwe kuno kuno kuti mhuri yedu yese iri kuno.
Asi imwe hama amai Gertrude Musarurwa vati zvakakosha kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba sezvo vakaviga mamwe magamba akawanda ikoko uye kuvigwa kumusha kuvaderedzera pasi. Mudzimai wavamugabe wekutanga amai Sali Mugabe vakavigwawo kuhiroseka.
Ndinofunga kwangu sezvo riri gamba vakaiswa kunoko vanenge vaita kanoita kuderedzwa misha asi vakaiswawo kupfuti dzichiri vakaka mune vamwe vavo ivo ndiyo iitakavo vachiiswa kune vana vavo.
Vanhu vari kuuya kuzobata maoko kumba kwavamugabe kwakutama vachiri vashoma zvikuru zvichienzaniswa nechimiro chavo munyika. Vanhu vasingasvike zana vakaungana kwakutama vazhinji vavo vari kuratidza kuti vari kuvinga zvokudya izvo zvakatanga kubikwa nezuro nehurumende uye vachinzwa mumhanzi. Matende matatu akadzikwa pamba pavamugabe sezvo dzimba dzavamugabe dzisiri kushandiswa. Vanhu vari kubata maoko ekushaya kwavamugabe mumba yekubikira yemushakabvu ambuya Bona Mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutumbi wavamugabe unonzi uchasvika munyika mangwana asi zuva rekuvigwa harisati rave kuzivikanwa. Vamugabe vakafa svondo rakapera nechishanu muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamugabe vakaenda kuSingapore muna Kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndini Arthur Chigoriwa.